Manerak na Kamuria Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 27, 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yazotenda kuti kuramba ichitara mutengo wedhora remunyika reZimbabwe Gold hakushande, nekudaro inoti ichasiya musika uchiona kuti dhora iri rinenge riri papi. Magweta oudza guta reHarare kuti rigadzire zvimbuzi muguta. Tine hurukuro na Lenmo Jonasi uya akasimudza mureza wenyika kumakwikwi eAmerica's Got Talent. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Reserve Bank of Zimbabwe yazotenda kuti yamira kutara mutengo weZig iro riri kuramba richishaya simba. Izvi zvabuda mugwaro raburitswa kuvatori venhau nebhanga iri nhasi mune zvayati kuedza kudzikamisa dhora iri. Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mushayavanhu kuti tinzwe kuti sei vafunga kutora matanu akadai. Asi mazuva apera vezvitoro vangayambira kuti vanogona kuvhara kana vakaramba vachimanikidzwa kuti vatengese zvinhu zvavo nemari yeZig. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Zvazviri kuratidza apa ndezvekuti zigiri yarazo svika panguva yekuti raenda kwa mufiganebwe. Ndofunga munoziva petaitaura perakaparurwa muna April takaripa mwedzi mitanhatu 6 months. Ndikati harizopfuuri sekutemba risina kudonha zigi iri.
Nechikonzero chei muzvinafundo?
Nekuti ranga rakavakwa nenheyo dzemashanga echibage. Ndichireva kuti mareserves ranga rakapiwa anga ari mashoma kuti risapote karenzi yedu. Vanhu vakati Mugano unopenga, hazvizvi zvakaitika. Vamwe vakataura kuti zigiri richakanganisa imeji yezita rake nekuti richasimba. Vamuchangwa vakabuda vaitaura kuti rinonzi Mr. Strong, even mukuru wenyika akunzi Mr. Strong. Vakataura zvakawanda vechiti tiri masido economist.
Ko munoona sei zvaitwa neReserve Bank zvekuti isave iyo inotara mutengo wezigiri?
Zvaita Reserve Bank zvekuita liberalize kana kuregedzera kuti rate yezigi ichiita chamuramba mhuru. Zvaangofana nevanhu vakaenda kumaolympics kwavanoperera kumakuwa ecurrency ndokwainonovigwa. Deno vanga vatori nemareserves akawanda, yanga iri danho rakanaka ravatora rekuita rekuregedza rate yechitiza. Zvino zvavatanga izvizvi ndo magumo azvo. Saka hatichifungi kuti tinosvika paChristmas vanhu vachiuya sekuziva ikoni chinonzi zigi. Yes, izvo zvadona. Asi panosvika Christmas ndinofunga kuti pachanga pane dambudziko rekuti vanhu havakwanisi kuzotomboshandisa zvachose. Nhamo yava kuenda kumacivil servants vanenge vachipiwa mari yakafanana nemadota isikatengi.
Zvichakadaro pamusika weRBZ nhasi zigi ranga richitengwa ne 24.3 padhora rimwe chete rekuAmerica, asi mazuva adarika kusvika nezuro ranga riri pa 1:14. Pamusika mutema ragara haro richitenga mari yekuAmerica inodarika madhora makumi matatu kana kuti 30. Manzwa, hurukuro ya taitao, nesu nyai na mshina fundo Gift Mugano, variparunare muarare. Mutungamiri we hurumende ya Israel va Benjamin Netanyahu vataura nasi pamusangano we United Nations General Assembly wechimakumba nomwe nepfumbamwe uyo wave kusvika kumagumo muguta reNew York nasi. VaNetanyahu vataura pamusangano uyu panguva iyo hondo pakati penyika yavo nechikwata cheHamas icho chinonzi naAmerica chinopfurikidza mwero iri kuenderera mberi. Israel iri kurwisana nawo nechikwata cheHezbollah chemu Lebanon. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanokwanisa kunge vari pamusangano uyu uye vanga vachimiririrwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Kuti tinzwe zviri kuitika kuUnited Nations, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemutoreri wenhau Taboka Ncube.
Misangano iyi inenge yafamba zvakanaka nasi vachipendera sondo rino rehigh level week meetings under UN General Assembly. Taona nasi makseni pataurawo mutungamiriri wekuIsrael vaBenjamin Netanyahu vanova ivo vanga vakatarisirwa nevanhu vakawanda sezvo paine hondo iri kuitika pakati penyika yavo ne mauto eHamas. Vataura ivo vachiti avasi kuzomira kurirwa neHamas kusvikira vanhu vavo vakapambwa neHamas vadzoswa munyika yavo. Vachiti zvekare Hamas ndiyo yakatanga hondo iyi ikapamba vanhu uyezve ikaunza kuzagadzikana. Vachitaura ivo kuti havasi kurwa nevanhu asi vari kurwa nemauto ari kurisa nyika yavo.
Tombotarisa vatungamiri vanga vari kubva kuAfrica tichiona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vanga vasiko vanga vari kutaurawo kuti nhuna dzavo ndedzei pamusangano uyu.
Nyaya hombe yanga ichitariswa nevatungamiriri vemuAfrica inyaya yekuti Africa inge ichiwanawo chimwe chigaro chepiri musangano reUnited Nations Security Council. Iri nyaya yakataurwa zvekare nevakauya kuno vakamirira mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vanovaiwa kurukota rinoona nezvekutyisana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanga vachitaurawo nezvenyaya iyoyo. Vakabata zvekare nyaya yekuti pabviswe zvirango zvakatemerwa vatungamiriri vemuZimbabwe pamwe chete nenyika yeCuba vachiti zvirango izvi zvinokanganisa kushanda kweupfumi hwenyika mbiri idzodzi.
Pane vakawanikwa vachitsigirawo here zvanga zviri kutaurwa navashava izvi pamusangano uyu?
Mutungamiri wekuSouth Africawo vaRamaphosa vakataura zvekare nezvenyaya yeUN Security Council vachiti Africa iri kufanira kunge ichipuwa zvekare chimwe chigaro chekuti ipindewo muUN Security Council.
Tombotarisa vanoratidzira, tinoona munguva dzapfuura paimbeva nezvizvarwa zveZimbabwe zvairatidzira kune sangano yakadai. Zvazvakamira sei gore rino?
Pakuratidzira gore rino hapana kuwanikwa vekuZimbabwe vanga vachiratidzira, asi kune vabva kunyika dzakasiyana siyana vanga vachiratidzira. VekuIran vanga vachiratidzira vachipokana nemutungamiri wenyika iyoyo.
Uyo angari mutoreri wenhau weVOA Studio 7 Taboka Ncube achitaura ari kuNew York kumuzinda weUnited Nations na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekusetsa vanhu Lenmo Jonasi ari kurumbidzwa nevakawanda zvitevera kukwikwidza zvine mutsindo kwaakaita mumakwikwi eAmerica Is Got Talent. Mutoro wedu wenhau Pasmondlovu anotipa nyaya inotevera.
Jonasi uyo ave kugara kwa Amerika ari kutambira zvine mutsindo muZimbabwe zvichitevera kukukwidza kwakaita makwikwi America is Got Talent. Kunyange hazvo Jonasi asina kutora mukombe wepamusoro mumakwikwi aya, kumiramira kwakaita kwakasimudza zita renyika mune zvakanaka. Jonasi uyo ari muZimbabwe pare zvino audza Studio 7 kuti ari kufara zvikuru nerutsigiro rwaari kuwana.
America has Got Talent platform ime akura zvisingaite kuti vanhu vakawanda vakapfuura nepo and enezvo vato vari kuita mashows kuna Hollywood kuna Vegas. Ndine ma mentor vakaita sana Steve Harvey, akaita sana Terry Crews, Gabriel Iglesias ndivo varikundipa advice.
Jonasi uyo ari kupinda mumutambo weShoko Festival anoti
Chimani Manati Festival yaitwa kuChimani every single year. Ndako idzosa iyo iyi because Oliver Mtukudzi, Andy Brown vaiuya kuChimani Manati kuzo perform free of charge. Izvozvo zvakandibatsira kuti ndifarire kugadzira nekuita zvandinoita zvikome.
Mumwe mutambi wekwa Mutare, Farai Clarence Borerwe, anoti mushure mekusimudza mureza wenyika, Jonasi akasimudzira mabasa evatambi kuti vakawanda vanzwisise nezvazvo.
Waita zvakanaka, well done. Makorokoto mukoma Johnson, mukoma Lenmo Jonas, tiri kufara zvikuru nezvamatitira chibaba. We are proudly representing us as my artist in there.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reSavannah Trust vaDaniel Maphosa vanoti Jonasi avhurira vanoita zvemitambo munyika mikana mikuru uye kupakurudziro yekuti vadewo kusvika paakasvika apa.
Tinofara chaizvo uye tinotenda kuti afurira vakawanda muganda ende Zimbabwe yava kutozivikanawo nekupfurikidzwa naLenmo Jonasi.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Yani vanoti akashambadza zvinodadisa tsika nemagariro emuZimbabwe.
Tinonzwa kufara chaizvo kuti ukamuteerera komedi yake yaanoita zvizhinji zvacho anenge achitopembedza magariro ekuno kuAfrica, magariro emuZimbabwe, tsika dzemuZimbabwe nemaitiro atinoita zvinhu kuno, achiita kuti zviwane kakusekesa kazvinoita.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti
tirikwanisa kushaya mari yekupa munhu wese kuti aende kuita zvaanoita, asi mukana yekuti aende iyoyo kuita zvaanoita kana kunze kwenyika iri kubva pakuti munyika muno tiri kuumbiridza environment yacho kuti iratidze kuti inoshandika tichiita basa iro recreativity.
America's Got Talent yakazivisa musi wa24 Gunyana svondo rino kuti muimbi wemudunhu reIndiana muAmerica Richard Goodall ndiye akakunda vose makwikwi eAmerica's Got Talent season 19. Mubairo uyu une mari inoita mirioni imwe chete madhora ekuAmerica. Akatora mubairo wechipiri ndivanotamba nembwa Ronnie Sagi and Rhythm vekuIsrael. Jonasi akakwanisa kupedza makwikwi aya ari pakati pevanhu vashanu vekutanga vanosanganisira Elements, Goodall, Soleng Cardinali na Ronnie Sagi and Rhythm. Jonasi ndiye chizvarwa cheZimbabwe chekutanga kupinda makwikwi ekupedzisira echirongwa cheAmerica's Got Talent. Jonasi uyo akaberekwa muna 1993 kumaNeakaland achinzi Lenmo Manyenyeka akawana mubairo wekutanga makwikwi eStand Up Spotlight anokokerwa na Steve Harvey wekuAmerica. Pamusoro pezvo Jonasi akawanawo mimwe mubairo makwikwi eNational Arts Merit Awards. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ni pasmo nsovu.
Mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana ZLHR muzvare Roslyn Hanzi vanyora tsamba yenyunyuto kuvakuru veguta reHarare vachitsutsumwa nenyaya yekushayikwa kwezvimbuzi zvinoshandiswa neveruzhinji pachena muguta reHarare. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mutsamba iyi muzvare Hanzi vati zvimbuzi ikodzero yevanhu iri mubumbiro remutemo pazvikamu zvinoti 51 ne53 zvinotaura nezvekuti vanhu havafaniri kubatwa zvisina kukodzera pahunhu hwavo, uye chikamu 73 chinoti vanhu vane kodzero yekugara munharaunda yakashambidzika. Muzvare Hanzi vati zvimwe zvimbuzi muguta hazvina matishu, uye vanhu vanonzi vabhadhare masendi makumi mashanu, uye zvimwe zvimbuzi zvakaita sechepaHarare Central Police Station zvinonzi nenge zvichirasa mvura chete. Vatiwo zvimwe zvimbuzi hazvina kana mvura uye magoni. Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama vati vanoziva chimiro chezvimbuzi zveveruzhinji muguta, vachitiwo vari mubishi kugadzirisa dambudziko iri.
Mumwe kusikisenda tinema toilet zano badari tuwa kuna ya zinda badari zo ya maa so kule ma public toilet kuzo ya ma toilet anu badari zo haripo wanano badari wapinda zo kanaka ushaliza tine public wanano pita bandemula wukuti ma toilet zo ya masoma tine urongwa wukuti weze ma toilet barari
vano ita zo ichakurudo vachishandra sanga nore international media support kana kuti IMS va Rashid Mkundu vati Muzvare Hanzi baba ya dedene mukanwa
danu ratorwa neva kuruwe Zimbabwe Lawyers for Human Rights irobo karinomira kodzero dzevanhu kunyora tsamba vachitsutsumwa pamusoro pechimiro chakaita zvimbudzi muguta reHarare haidanho rakakosha nekuti Harare mukada kuitarisa yangove chimbudzi town yese kana kuti toilet town yese tsvina yakazara pese pese
vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA va Ruben Akili vati kusashambidzika nekusashanda zvakanaka kwezvimbudzi zveveruzhinji muHarare idambudziko ravagarawo vachishupika naro.
Tagara tichitsutsumwa pamusoro petingati kushomeka kwenzvimbo dzekuzvibatsira kana tingati mapublic toilets muHarare. Kuenda kwaita tingati Muzvare Roseline Hanzi kwanzi rekuti tinoti chini chakanaka nechikonzero chekuti chini chida kuedza kugadzirisa dambudziko.
Mukuru wePassengers Association of Zimbabwe vachafadzwa Goliath vatiwo nyaya yekusamira zvakanaka kwezvimbudzi iri kunetsawo vanokwira mabhazi nemishikashika.
Takatombonyora magwaro tichinyunyuta kusiti Harare nemamiriro aita zvimbudzi uye zvakare nezviteshi kuti vaone zvavangaite vagadzirise nyaya idzi. Nanhasi hapana chati chatandwa kwavari.
Tabatawo chiremba Dr. Enoch Maida avo vati
izozo zvingava zvingakwanisa kuti zvipindurwe zvizere na Director Health Services we Harare City Council kana Bulawayo City Council kana mamwe maguta vanenge vachitungamirira zveutano mumaguta imomo ndo vanenge vachikwanisa kuti vanyatse kupenengura nyaya iyoyo zvizere nokuti chechitarisirwa ndechekuti mumaguta imomo mei muchitarisirwa kuti vanhu pavanofamba vanowana nzvimbo dzavanokwanisa kuti vawane kuzvibatsira kuti vawane zvimbuzi zvavanoshandisa kana mvura dzokugeza kana pokurasira marara. Saka tinotenda kuti ivo vanenge vaine umbovo huzere nezvinotsanangurika zvakawanda nezvavanenge vachiziva kana kuda kutaura pamusoro pazvo panyaya iyoyo mazvita.
Kushaikwa kwezvimbudzi kwave kumanikidza vanhu kuitira tsvina pese pese zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano zvinokonzera kuparira kwezvirwere zvakaita sekolera, manyoka, typhoid nezvimwewo. Kubva muna Nyamavhuvhu 2008 kusvika Chikumi 2009 vanhu zviuru mazana mapfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 98,596 vakabatwa nechirwere chekolera icho chakaurayawo vanhu vanodarika zviuru zvina kana kuti 4,369. Kubva gore rapera kusvika gore rino Zimbabwe yange ichitatarikawo kumisa kupararira kwechirwere ichi mumatunhu akawanda kunyanya muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vateriri, tiri kukurudzirai kuti pamunenge muri pa WhatsApp endai pama channels motsvaga VOA Shona. Mubva madzvinya kuti munotifarira kana kuti like button. Kana maita izvi tinokwanisa kukupai nhau dzinenge dzichaburwa. Musasarire kunzwa nhau dzechokwadi. Mashoko anotevera andiri kukuverengerai anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Vakafano bata chigaro chemukuru wezvematongerwo enyika mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti Under Secretary for Political Affairs vaJohn Bass vakashanyira Chad neTanzania simamwe matano ari kutorwa neAmerica kuedza kunzwisisa matambudziko ari kusangana nenyika dzainodyidzana nadzo ari kukonzerwa nehondo dziri mumatunhu aya. VaBass vanoti kwemakore akawanda Chad yagara ine dambudziko rehondo munyika iyi nedzimwe dzakaitenderedza. Vanoti izvi zvakanganisa zvikuru nyaya yebudiriro munyika iyi. Chad iri kuchengeta ova poteri vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemashanu kana kuti 625,000 vakawanda vavo vakatiza hondo kuDarfur. Vabas vati America iri kubatsira nezvekudya uye utano kune vapoteri ava kuti Chad isaremirwe nemutoro wekuvachengeta. Vati vari kubatsira Chad munyaya dzekurima uye kuti nyika iyi ikwanisewo kuzvidzivirira mukusagadzikana kwakonzerwa nehondo. MuTanzania vabas vati nyika iyi ine vechidiki vakawanda vanoda kupuwa mukana wekuzvisimudzira kuti remangwana ravo ringe rakajeka. Vati pane mikana yakawanda yaunzwa nenyaya yekuti Tanzania ine mitemo inoita kuti zviite nyore kutengeserana pasina mitero yakanyanya. Vabas vati America neTanzania dziri kuumba ukama wemakore uye America ichasimbisa ukama uhu nekuenderera mberi nekubatsira vanorarama neHIV kuburikidza nechirongwa chemutungamiri wenyika iyi chePEPFAR. Vanoti nyika mbiri idzi dzakanyorera nawo chibvumirano chekudyidzana munyaya dzezveupfumi chinonzi Millennium Challenge Corporation kusimudzira upfumi muTanzania. Mashoko andakuverengerai aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neChad neTanzania. Yasvika nguva yenyu yamunofarira imi vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Anamkoma Bhule, anamusisima Ave, anamkoma Zininga pastudio apo muri sendi mukoma Chimambanga paRasingbay. Handizivi vanhu vekuZanupefu vakaita sei ana Shadrick. Kumaenda kunze kwenyika uko kundotaura kuti dzisai masanction, ivo vechiziva kuti ana Timba vari mukati memacheri izvozvo. Kubiwa kuri kuenderera mberi, hapana uri kuita zvakanaka. Veshe vainyepa kuprofita vaya vaiprofita vechiba mari yegoridhi. Ana Fashion Java anave neGribbit Angel Vesai. Izvo ngavabude toni, ngavabudikire toni. Vanyarara kureva kuti uri wawo ndo kwanga kuyeitika. Kana vaireketa kuti twabangu twabangu izvozvo havachazviiti. Kureva kuti zvavaiita zvakaoneka. Nhasi unowu ana Chivhai vanga veipe mari, ngaape tione izvozvi kada asina kubatwa kuti wakaba mari.
Pastudio 7 muri seya maZimbabweans tine problem, hatigoni kuappreciata kutenda kupiwa kwaitwa machief mota hazvisi zvepolitics. Zvinhu zvagara zvinongoitwa chero wamugabe paongori waingopa machief mota after 5 years, after 5 years. Saka nhasi nenzara yabveuya munyika mhati yangu machief achafani kupiwa mota, hazvina kana basa musaite politics padzisingashandi.
Makadi paStudio 7 muri kutaura naMawillis ndiri kuno South Africa. Ndinoda kutaura pamusoro peutongo hwaMnangagwa. Utongo hwaMnangagwa haunei nebasa nevana veZimbabwe. Chokwadi chekutanga 1. Chechipiri vanoda kungochengetedza utongo hwavo chete nekupa madzishe motikari kuti kana nguva yasvika madzishe oshandiswa kuti adzvanyirire vanhu. VaMnangagwa havanei nebasa nevana veZimbabwe. Kuti muzvipatara hamuna mushonga, kuti nyika ine nzara, kuti vana veZimbabwe vari kuurawa kuno kuSouth Africa, vana veZimbabwe vari kutiza mapurisa zuva nezuva, kuti vana veZimbabwe vari kutambura. Havanei nabasa nazvo vaMnangagwa.
Toda kutaura pamukomana anonzi murume abva kutaura anonzi Sara pavana uyu. Handinzwisisi nyaya yanga achida kuedza kutaura kuti Studio 7 inosapota maopposition. Saka havatauri chine chakanaka nechine zvekuita neZANU PF. So iye kana achiti anzi Studio 7 inofanira kutaura zvine chekuita nezvakanaka zvinoitwa neZANU PF, anenge achireva kuti iye zvinhu zvakamunakira here. Why is it Studio 7 yacho iyoyo inotoedza kutobata vana vatungamiriri chaivo veZANU PF ichitovataura navo ichitovabvunza zvinhu zviri kuitika muZimbabwe imomo vanhu veZANU PF vachivavo.
PaStudio 7 makadiko ndibaba wevanhu baba chinogure. Inini chinondinetsa hurumende yeZimbabwe. Vanoti kana povo yada kukomplaina kana kutaura kuti vari kukoniwa kutonga, vanobudisa zvombo nepfuti dzinorema kubuditsira povo, kubudikitsira nyika. Zvombo zvirefu. Nyika dzese iko zvino zviri kubuda muna SABC, zvichapesa zvabuda nana BBC, CNN, Al Jazeera, nana Studio 7 dzinenge dzanyu dzakutaurwa. Zvinosvibisa chimiro cheutungamiriri huripo. Vanhu vasina zvombo havabuditsiri pfuti vanana Munangagwa.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei neStudio 7 pane vanenge vachida kuti mashoko avo abude pamhepo. Tumirai mashoko aya pa WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Asi moti wogaga kuitira kuti mutaure pachirongwa makawanda.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Magi Muzenda. Uyo aita hurukuro na Evans Zininga we Studio 7.
Tambrai vai terer o Studio 7. No para iniciar agora nós imaginamos ainda do recuperar com o comércio onde acabei de ter uma mulher o iremo indo em dia de setembro.
Iko kuimba kwa chuo kumakange mambo tangarini.
Na katanga kuimba tini ages. Asikare ko waizuka dapta kuimba no zuluda cha sema gitari. Ninge zaita ninge zichirombe rombe andi na pana support ya kafana.
Kisa hizi kupinda mstudio makazo tangarini.
Makazo tanga kusikisa ni metambari furangu 2015 ndato rorwa. Andina kuya suwa na support kwezo kuti andina kwa ndaka indani vanda suya saka daru. Pati shakaramba zishingi meza kwa 2021 kwa ndakisikisa ni metambari furangu. Enzi ngati pangzipa ngeri ndo metambari furangu luku tanga. Kirimu renzi pa mchinji kwa ndaka zita kushikira 2024 zinezi ndaka budisa zerimu. Nima singu za andri kuita saka andino fara ndio vizike ndiru.
Parishi nosave kutambirika sei muzimana u.
Sirneza aiwa mwuri yangu yezu ini ndisapo tenu ndisigira. Dino faja ziyo zichite ndiru ndoza ndino imba.
Vanoda kukubata iwano kuwana ikupi.
Vanoda kundibata mwuri ndibata pa 0772 496 866. Pa YouTube mnungo tumaye mtinimila music. Pa Facebook mtinimila music. Pa TikTok mtinimila music. Pa TikTok mtinimila music. Do pa munu ndiwana.
Iraiwo mashoko kuvatsigiri venyu kana kambo kamungade kuti timboti chwawo za Friday kudai.
Tinotenda nokuterera manzi yangu takukusirai timwenziyo zvandinoimba.
Ari baba doimba yemi. Ari baba doimba.
mange makatirira kambo kanonzi ndovimba nemi mazwawo hurukuro yaitwa na Ivan Zininga we Studio 7 na Magi Muzenda anozikanwa zvakare nerekuti mai mutinimira munyaya dzekukwenya magitare kune vaimbi vanoda kuchitaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7 tibate pa WhatsApp number dzedu dzinoti 001202465 0318. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo tinenge tichizeya zviri kuitika kumusangano weUnited Nations. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamena Gibbs Dube munaudze isiNdebele.